kuona kwangu ndipo kuti kudeclare chini chakanaka nekuti ndokunovhura mikana nekuti maorganizations anenge vana WFP vakwanise kupinda munyika vakasununguka. Zvinobatsira kuti chikafu chiuye chakawanda. Saka ini ndiri kufunga kuti dai nehurumende yanga yadeclare kuti it's a national disaster because maonero edu ndeyekuti zvechokwadi muminda mevanhu hamuna kumira zvakanaka. Handinyatso kufunga kuti yakamira yoga hurumende ingakwanise kuti isidhe vanhu vakawanda zvakadaro.
Asika panenge panga pambonzi mumatura mune chibage chakakwana chingakwanise kuraramisa vanhu kusvika iro gore rinorapera kana kuti mwaka uno uri kunetsa.
Handina chokwadi nekuti handina mafigures acho. Asi kazhinji chibage chakadaro kana chirimo chainaka kuti chiwanikwe nevaya vanogaya hupfu anonzi mamillers aya macommercial millers. Iwayo mamillers akanga agaya ndio chinotengwa nevaya vanofenza nekuti vanenge vane income yekutenga. Asi veruzhinji vari kumba uku vari kudzimba uku nekumaruva kunyanya vanenge vachida kuti vapuhwe chikafu pachena. Saka mazuva apfuura ayo taimbonzwa sedunge mamillers chaiyo akanga akutomboimpota chikafu. So handina shuwa kuti information yerakazara ndeipi pane izvozvo. Asi hazvinoshata kuti kana chirimo ngachipiwe mamillers uye chosubsidizwa kuti upfu huchipe. Nekuti zvatiri kutaura iye zvinezvi kumaraini uku bhagidhi rechibage raakutengwa ne$10.
Raambenge richiita mari.
Mabhagidhi anga achitengwa nema$3 nema$5.
Saka kuratidza kuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka vanhu vaakuchengeta chibage nekuwedzera mutengo.
Inekuwedzera mutengo ndizvo zvechokwadi ya. Saka tinofunga kuti kana changa chirimo chikabage chikawanda pamaketi zvinodzikisa mutengo. Ende zvinoita kuti mutengo hupfu urambe wakadzika. Saka ini ndinofunga kuti tiri nhengo yeUnited Nations senyika. Saka ngatiwanei rubatsiro kubva kunana United Nations kana zvichibvira. Pamusana wendo saka takajoina maboka handionesa kunge zvinokanganidza anything.
Kazhinji kana paita nzara yakadai ndechipi chikafu chinowanzopihwa Reverend Matonga?
Kazhinji vanonyanyobisa kuti nyika vanhu ngavapiwe staple food yavo. Saka munomu isusu tinodya chibage. Saka kazhinji chinopuhwa chibage. Then chechipiri chinopuhwa vanowanzopuhwa beans. Beans rakanakira kuti riri nyore kuchengeta kwenguva yakareba. Then vanhu vanopuhwa zvekare nemafuta ekubikisa. Kazhinji izvozvo ndozvinonyanya kuita macomponents efood basket kana richipuhwa.